Due to the global coronavirus pandemic, we're unable to give you our regular programming. Nonetheless, enjoy the rebroadcast until we return to regular programming. Makati ra chirongwa chedu che live talk. Tine urombo kuthathi sikwanisa kupa chirongwa chedu semazuva ose. Tirikudzokora chirongwa chatakambukupai. Silusizi ukuthi ke senelisi ukulethulela uhlelo njengensukwini ngenxa yesikhubeko ezingaphezulu kwamandla ethu. Ngakho ke siyaphinda lolu hlelo.
A very good evening, sorry, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, March the 12th, 2020. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
Welcome again if you just joined us tonight on the Women's Roundtable. We are opening up our mics to hear from you, our listeners and viewers, on some of the issues you are facing day to day. We'll also be looking at the sanctions issue and the issue of the disappearance of Itai Zamara.
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 1554 kHz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages and you can join in the conversation right now by liking us if you haven't done so. Before, please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us.
And welcome again if you're just joining us tonight on our programs. We are opening up our mics so we can hear from you on some of the issues that you're facing day to day. But we'll also be looking at the sanctions issue and also the disappearance of Itai Zamara, who actually was commemorating 5 years after his disappearance this week.
And the United States government yesterday announced that it has added Anselm Sanyatwe and Owen Ngobe onto the sanctions list for their role in human rights abuses related to political repression in Zimbabwe. The statement read in part, these designations demonstrate continued U.S. commitment to promoting accountability for human rights abuses. The State Department urges the government of Zimbabwe to immediately end state-sponsored violence, including against peaceful protesters, civil society, labor leaders, and members of the opposition in Zimbabwe. Investigate and hold accountability to those responsible for human rights violations and abuse, end of quote.
It was not all gloom and doom on the sanctions list, as the U.S. government also announced that it had removed from the sanctions list Reka Ukonde, Shuvai Mahofa, Stokozile Matutu, and Nyson Ndlovu, all of whom were previously on the sanctions list, but said the statement are now deceased or they no longer meet the sanctions criteria. The U.S. government said removing previously designated persons from the sanctions list shows that sanctions do not need to be permanent and that targeted sanctions reflect realities on the ground in Zimbabwe.
Meanwhile, the family of the journalist and human rights defender Itai Zamara commemorated on Monday 5 years since his disappearance. His wife, Shifra Zamara, took a letter to President Emmerson Mnangagwa inquiring about his whereabouts.
Let's now take a listen at a report prepared by our reporter, VOA reporter Columbus Mavunga, on the disappearance of Itai Zamara.
Shefa is the wife of missing activist and journalist Itai Zamara. She says photos are all she has of her husband since he disappeared 5 years ago. Zamara vanished in Harare on March 9, 2015 after going out for a haircut. Rights groups suspect he was abducted by state security agencies. Shefra wrote a letter to President Emmerson Mnangagwa and delivered it Monday.
Shuro yangu ndiye kuti vamunangagwa ndanyora tsamba vamunangagwa vorespondwa kutsamba yangu tidaidza totaurirana ndoda kuti vandibatsire kuti ndizive kuti chichakaitika kumurume wangu ende ngavazvitiro for vana vangu because vakuru vachizoti what happened kuna baba wavo because vana vakakura vakadari especially mukoma anogora tokura aine bitterness aine anger so kana vachida zvavo itai.
On Monday, Zimbabwe's Home Affairs Kazembe Kazembe said he'd comment later when asked what police have done to find Dzamara. After he went missing, Zimbabwe Lawyers for Human Rights got a High Court order asking police to locate the missing activist. The organization sums up what it has experienced so far.
The best way I can sum it up is that there's been a tragic trail of no action. Nothing has happened and no serious efforts are being made to ensure that closure is brought to the matter in terms of us finding a tie or efforts to make sure that we recover whatever remains of him.
Kwaramba thinks Dzamara was abducted because he held protests against then President Robert Mugabe, who had been in power for 35 years at that point. Shefra says her two children, 12-year-old Nokutenga and 8-year-old Nenyasha, still feel their father's absence. That hurts her most.
So every day, Mama did a sharing. Sometimes mukomana tomuta mama asi did vakaferi panekuti handina mhinduro ende zvinotondirwadza kuti mwana wangu vatori confused saka zvinotondirwadza kuti handina mhinduro government yacho kuti aisikwanisa kundipa mhinduro sazvo zvinorwadza kuti vana vangu vari kutokura vasina baba vasingazivi kuti chichakaitika.
Several demonstrations to force Harare to reveal what happened to Dzamara have not yielded results, but Shefra remains hopeful that President Emmerson Mnangagwa's government will give her an audience and an explanation. Columbus Mavunga, VOA News, Harare.
We were hearing there a report, as you heard from Columbus Mavunga of the VOA News in Harare. He was speaking to Shefra Dzamara, the wife of Itai Dzamara, who disappeared 5 years ago. And some critics say that this is what the United States will be looking at to see if Zimbabwe does change in the issue of human rights abuses and forced disappearances like Dzamara's.
Lingabe lichona njani mtorazo muhle sidibana kuhlelo lwethu lwalamhlanje asiyihluzeni abesifazane lapho ke esiphatha indaba ezijiyeneyo eziphathelane lempilo yenu abesifazane. Namhlanje sikhangela indaba eziningi lapha lalaphaya, sizakhangela ikakhulu udaba lwezijeziso zenotho ezetheswa ezinye eziphathamandla zebandla lezanu-PF kanye lamankampani adlelana lezanu-PF okugoqela abanye abaphathi ntambo bakahulumende okhona manje ngoba labo bengabe bandla lezanu-PF. Sizophatha njalo udaba lokunyamalala kwentathe lezindaba obelwela ilungelo loluntu Itai Dzamara. Yena ke ofikise iminyaka emihlanu wanyamalalayo ngumvulo mhlaka 9 Mbimbitho. Sikhangeleke njalo le ndaba ezihluphayo silodaba njalo olwempupho esihluphe ohlupha kakhulu abesifazane ukuselela emuli. Nxali lo mbono khona lapho ngokuselakala kwempuphu likhululekile ukuthi lingenelane kuhlelo kunombolo zona lezo inke ngazitsho u-001202619207 kumbe njalo liye ekhasini lethi ele-VOA Ndebele ku-Facebook lisilandele khona lapho njalo lifake ke inombolo zenu zocingo khona lapho ukuze silithinte elingenelani uhlelo kodwa ke singakatholi abantu ecingweni ngilodaba lapha kumbe silamazwi abesifazane ebekhuluma ngohlupho lwempuphu sizoba lonkosakazana Jessina Mkoko ekhuluma ke ngokunyamalala kukaita izamara ngomunye laye owake wanyamalala okwensuku ezithile engaziwa ukuthi ungaphi waze wakhululwa ngabezomvikela abensitha ngemva kwamalanga athile asizweni bekhuluma
Lama siyidinga ku black market siyithola ngeprice enkulu engafani nale siyithola ngaye emashopu sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe komalayitha
kusukusela ngeweekend yona leyo bengilokhu engibhoda ngidinga impuphu daily mina ibitshona engiphelela ngiselayinini kodwa isibange ngilaso ukuthi vele ku-black market ayiswelakali uyathola ukuthi emarketi ngale ma-shops lawana uyathola yabe i-offloadwa ngale sebeyithengisa ngecheshi kuphela and yabe i-90 bond namhla ngithe sengisithi kahle ngihambe ngiyithenga khona ngale sebeyikhwezile futhi sebesithi 100 bonds ukhanya ngani zakhwela so namhla bahle bona bayikhweza namuhla sisakwazela ukuthi thina sivele sizaphephela ngabo ngoba le makhaya kuthile izulu leli laphuza vele ukuvuya
akudingwe ukuthi azululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyitayi ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabunga ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo lalowana owaphelayo lalowana owaphelayo angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni
iParliament iCommittee Health sibhodile lapha sasibonela ukuthi yena uhulumende le Wilkins isibhedlela umsebenzi sebelungisile indawo lapho kungafikela khona umuntu obulawa yimkhuhlane lowile ukuthiwa yicorona kodwa ngokubona kwethu uyavikeleka andibazimisele andi yonke into efunakalayo ikhona sesize sifisa ukuthi ngabe zonke izibhedlela even ezileminye imikhuhlane ezinje
lapha esifikile esibhedlela eHarare Wilkins everything also kwenzakele ukuthi they are now prepared ukuthi nxa kungenzakala ukuthi kube lomuntu obanjwa lowo mkhuhlane otshengisela ini ama-symptoms ukuthi angabe lalowo mkhuhlane yonke into isilungisiwe ukuthi at least engakwanisi ukuthi ayithelele abanye as iParliament siyabonga kakhulu uhulumende lesibhedlela se-Udins ngendlela abayenze ngayo la ngendlela abasebezilungisele ngayo sithemba bazahamba la kumanye ama-provinces benze ngokufanayo
Yes, Mava, there were the women, various women from different organizations and ordinary women talking about their plights. We started off with those that are facing the maize meal shortages in Bulawayo, that they are having to rely on their South African family members who send them from South Africa because it's really a problem in Bulawayo. Mm-hmm. And then we also spoke to Jessina Mkoko. She was basically saying that the government is not trustworthy and is not living to its promise of that of reporting whatever they found out about the disappearance of Itai Zamara.
Mm-hmm.
As well as the female members of the health committee in parliament, they toured the Wilkins Hospital just to see how the preparedness for this coronavirus.
Very interesting there indeed. Kuna vachangu vakupinda mchirongwa tinokuchingamidzai pano pachirongwa chedu chelife talk chemadzimai women's round table. Nasi tiri kutarisa isu zvakawanda tichange tiri kuvhura mamaiki edu kuti tinzwe kubva kwamuri kuti zvii zvamuri kutarisana nazvo semadzimai munzvimbo dzakasiyana siyana asi nyaya huru iri pano nhasi tanga tiri kutarisa isu kuti iro vhiki rino nemusi wemuvhuro takaona Itai Dzamara achisvitsa makore mashanu awanika iye achitsakatika uye tikaona mudzimai wake amai Shefra Dzamara vachienda ivo kunosiya tsamba kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa takaona zvakare amai vaitai Dzamara mbuya Dzamara vachichemawo vachitiwo vaida kuziva kuti mwana wavo chiko chakaitika kwaari saka regai timbonzwa kubva kuna mbuya Dzamara tinzwewo kuti ivo vari kunzwa sei kuti mwana wavo kusvika pazuva ranhasi kwapera makore mashanu haasati awanika.
Makore mashanu ndikunzwa sei sanya kutungwa.
Ana chekutaura iko zvino handina ndakatopererwa chinoita tichitoti tinosvika nguva ino iyi tinenge taane mhinduro kana kuti takuziva ari pati akafa hezvekuzoa kuti munhu kana aberekwa chasara masero zvaanosiyana asvika zoti aisiiarama achiwana nearufa achikasvika masiwoti apa ndo madere neapa hatina kana mhinu nekuti mupenyu akafa uye dambudziko nerekuti munhu akasiya mhuri yake kuchengeta vana nemudzimai wake asi ha zvakaoma mashingiro akaita muroora wangu anasikana wamushifa mama akashinga zvake ndo zvaizvozi haisi nyore mwanasikana kuti asvika anochinai pamba asina kana dambudziko nai ndotozorwadziwa manje nekufunga kuti kumwana kuraridza nekushinga kwaakaita asingoziva kuti mwari ane chikwiti ane zvaari kuzviitira pamwe tingadaita kukungochengeta vana tisingatozivi kuti ari vangu saanongogumira ari zvakaoma zvakapfava tinenge tingori naye chingoshiya tiri pamwe.
Aiwa apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mbuya Dzamara amai vaitai Dzamara vachitaura ivo vanga vari kuti ivo vanopa kutenda kune muroora wavo Shefra Dzamara nekuti agara nemhuri kwemakore iwaya mashanu achishingirira mukutsvaga murume wake. Tiri kutarisa zvakare nhasi nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vemuhurumende. Takaona hurumende yeAmerica nezuro yakazivisa iyo kuti ichange iri kuisa pamasanctions list kana kuti pazvirango vaAnselem Sanyatwe navaOwen Ncube nokuti vari kuti ivo vaviri ava vari kuchikora kodzero dzevanhu uyezve hapana zvavari kuita kuti vagadzirise zvinhu zvakadai sekuremekedza kodzero dzevanhu nezvimwe zvakadaro. Saka hurumende yeAmerica iri kuti iyo ndo zvaichaita uyezve takaona vachitaura zvakare kuti pane vamwe vabviswa pazvirango izvozvi zveupfumi vakataura ivo kuti nezuro vachange vari kubvisa vaRay Kaukonde vachiri vapenyu vakabviswa pasanctions list. Tinorangarira nguva iyi yapachaitwa marali taiona takaona amai Grace Mugabe vachitaura pane imwe rali vachisimudza vaKaukonde vachivanyomba parali iyoyo. Saka kana muchiri kurangarira nguva yapfuura vaRay Kaukonde vawanikwa vachibviswa pasanctions list. Amai Shuvai Ben Mahofa vabviswa asava vakatisiya asi Tokozile Matutu navaNaison Ndlovu vese ava vakabviswa pazvirango izvozvi. Regai timbonzwa kubva kuZanu PF tichinzwa kubva kuna vatafadzwa Mugwadi kuti vanotii nekubviswa kwakaitwa nekuiswa kwakaitwa vamwe pamasanctions uye vamwe vachibviswa.
Zvinonyadzisa kuti nyika yeAmerica nekukura kwayakaita inoonekwa ichichechiteki kana kudzinganisana nenyika iri so far away, nyika yevana veZimbabwe vasina mhosva nemunhu, nyika yevana veZimbabwe yakarwirwa norusununguko nevanhu vanongozvigarirawo zvakanaka vasina kana dambudziko nemunhu. Asi America inowanikwa ichiparadza nyika iyi nekuda kwezvirango zveupfumi. Ende zvirango izvi zvinouya panguva Deputy Secretary General weUnited Nations anga ari munyika yedu ino kunzwa Victoria Falls vachiti tingabatsirana sei nenyika yeZimbabwe kuti tiachize masustainable development goals. Nyaya zvirango zveupfumi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu because kodzero dziri muno. Saka tinongoziva kuti haiwa zvekodzero dzevanhu izvi kwangova kungotawo kwemunhu anenge abatwa kumeso awanikwa, asi nyaya yavo haisi yekodzero dzevanhu, inyaya yevhu. Zvakare mashoko ezvirango zveupfumi aya kwezera zvirango zveupfumi anouya nguva yakunge even veEuropean Union vanga vakatemerawo zvirango zveupfumi. wabvisa zvimwe zvirango zvoupfumi vachiti no zvinotitaridza kuti hurumende yevamunangagwa nehurumende yezamupf yegavhumendi yekuzimbabwe iri kutora matanho ekugadzirisa zvematongerwo enyika ekugadzirisa zvoupfumi ekugadzirisa magariro evanhu munyika atingati mapolitical social economic reform saka kuuya kwezvirango zveupfumi zvekuamerica zvinongotaridza kuti america inorarama kunzvimbo yayo yoga kwaisingaoni zviri kuitika nezvakanaka zvirikuitwa navamunangagwa nekuda kwokuti havanei nezvakanaka izvozvo.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vatafadzwa mugwadi vezano PF. Regaiti nzwe zvakare pahurukuro yaitwa naJonga Kandemiri ataura zvakare nava Farai Maguhu vachitaurawo vakazvimirira pamusoro penyaya iyo yezvirango.
Patangira vamugwadi vaita kunga vatora mashoko mumuromo wangu kuti zvinhu zvinonyadzisa asi zvinonyadzisa zvacho ndo patakungosiyana ipapo. Isusu mukatarisa nyika yedu yeZimbabwe takawana kuzvitonga muna 1980. Mushure mekunge vanhu vachema vati tiri kudzvinyiriwa nevarungu muna 1980 pakava nekupembera kukuru kuti rusununguko rwataida rwuya taruona asi rekuda kwehuori hwehurumende yezanupf corruption hurumende yakadhadza kupa vanhu atinoti mapublic goods kupa maservices to the nation vanhu vakatanga kuchizhamba kuti aiwa makonewa. Saka hurumende panzvimbo yekuti ipe mwana bota mwana ari kuti ndachema ndine nzara yakatora chipeneti kwakutanga kuvhara muromo ndokunyararidza mwana kwaari kuita. Saka masanctions aya anonyadzisa pakuti hatifaniri kunge tiri kuti vatema tinobata vamwe vatema kunga tsvina zviri kuitika munyika ino yeZimbabwe.
Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna vaFarai Maguhu vachitaura ivo panyaya yezvirango. Asi kutaura kwataita nhasi tichange tiine open mic inoreva iyo kuti munogona kuuya muchitaura nezvamunenge mafungawo apa tatiri kungokupai nzwisa yezvimwe zvanga zviri kuitika vhiki rino asi munogona kupinda muchirongwa muchitaura pfungwa dzenyu pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika pari zvino. Tinoziva pane vazhinji vari pamalive feed edu papeji yedu yeVOA Shona neVOA Studio 7. Ameno PJV ndevele iri kuita here maybe unogona kumbotaura nevanhu
kunyanga ne VOA ndevele slefidi evela kustudio 7 yona ungwayo ayikho lizaxolela ke khona lapho edabeni lwezijeziso zenotho kuluhlu lwezijeziso zenotho olwethulwe nguhulumende weMelika kuyonale eqalisene kwayonale iviki kukhanyeke kuba kususwe abantu abane bakade amagama bakade khona kulolu luhlu phakathi kwabane uReika Ukonde umnumzana Reika Ukonde nguye osaphila kodwa kwakhitshwa njalo igama likankosikazi Shivaiben Mahofa igama likankosikazi Sithokozile Mathuthu kanye lomnumzana Nyson Ndlovu ngoba laba sebatshona kodwa ke umnumzana Reika Ukonde lizakhumbula ke ukuthi wayehlala esemlonyeni kankosikazi Grace Mgabe lapho ikhuluma emhlanganeni yezano PF emaralini sithi Reika Ukonde kodwa ke usesusiwe kuluhlu lwalabo abetheswa izijeziso zenotho abebandla lezano PF ikho ke likhululekile ukuba lingene uhlelo likhulume ngawo nama-sections kumbe njalo likhulume ngokunyamalala kukaZamara labanye abanyamalalayo onabanyana bolokhe bengakatholakali kuze kume namanje lizokhuluma ngenhlupho ngezanhluphe ezehlukeneyo elidibana lenhlupho elidibana lazo khona ngapho ikakhulu kathesi ngomkhuhlane we-coronavirus osumemetheke emhlabeni jikelele osufikele njalo ngakomakhelwane ngale ngake seSouth Africa abanye belokhu esikhuluma labo enhlelweni zethu bebelokhu besithi sebesesabela ukubana bazathelelwa lowo mkhuhlane ikanti-ke ilizwe kalungeli ukuthi liphathe lo mkhuhlane njani.
Aiwa, tinenge tine mutereri wedu wekutanga. Hello caller. Aiwa taswera sori kuti tambokubatisai panhare asi pindai muchirongwa titaurewo zita renyu nekwamuri mubvamataura nhasi tinegango munogona kuti udzowo nemararamiro amuri kuita ikoko kana kuti muchitaurawo nezvamanzwa zviri pano.
Right, ndi manyoni pa Zimbabwe.
Mhm. Pakadai ko pa Zimbabwe apo manyoni.
Manyoni. Pa Zimbabwe panogara pachitisa nzara zuva nezuva, richibuda richinyora kurwadza chete.
Mhm. Saka nhasi kwakamira sei?
Ah, nawe mutengo chete nhasi chingwa chapa 28 nhasi. Ndopa chashi. Chingonzi nyarara ichete ndobotangira hangu pa masanctions apo.
Ehe, taurei.
Pana baba vanga vari kutaura kuti varungu vanotsa masanctions vepa America nenhau yevhu kwete azvisirizvo. Kuna kureti iri kukwira every day, mitengo iri kukwira every day, havasatrambo vari kukwidza. President wedu arimo munoma, president wedu asi Trambo, president wedu akangonyarara. Zvinenge zvichitika akangonyarara. Tikangoda kuti tichaura nzora yai vanhu. Please, kuna baba vanga vanzwa vachitaura nezanu PF vangaita kuti hanzi zvoni vatrambo vanoita agenesti vana kuZimbabwe. Kuna uko hatina kusununguka. Zanu PF haibvumire munhu kutaura kuti une nzara. Haibvumire kutaura kuti uri kurwadziwa nenzara. Izvozvo ndikakuzai tisema vetine pakaitwa nini machema sanctions ekazoitwa gava manheru. Vanhu vanouraya vanhu. Pane mukomana wavakarova zvisingaite kumaraini. Dainga itori mache kuti vaona kuti maMDC ndirapi. Vachibata vanhu vachirova. Kuno kuZimbabwe takanguva yakaomesesa isingaiti. Yekuti ukangotaura chinhu kuti chiri kurwadza iwa taomerwa hanzi nyararai. Reti ichikwira zvairi kuita every day kudaiso. Tenda panoita dzamarapo. Aiwa dzamara chokwadika. Ngavaburitse kwaari zvinhu zvinorwadza. Kuti vana vako vanokubvunza kuti baba varipi. Zuva nezuva unovapindura kuti kudii. Zvimwe zvinhu ngavangonyarawo zvinhu zviri pachena izvi. Dai zvaigoneka iyo America yacho taimuona Trump wacho kuti aimboya achitaura nesusu vana veZimbabwe. Kwete zvokuti anzidza kutaura neparliament. Parliament vakaguta vari kudya vari kubvisa nesipo. Vari kudya zvavanoda panguva yavanoda. Isusu tiri kutambura. Ngavai vaTrump vataure nesusu vana veZimbabwe ndisu tiri kutambura. Vanangagwa necabinet yavo zvavanogara vakataura kuti ine cabinet yangu. Chokwadi vari raiti vakaguta. Zvinoti vari kuita census zvizvizvi. Private census. Iri kuitwa private muno muZimbabwe zviri kumbofamba sei isingataurwe kumakore ese inoshambadzwa paredhio yako.
Zviri kufamba sei manyoni? Kuri kuitwa census yei?
Kuri kuitwa vari kutofamba vachiverenga vanhu. Census taiziva kuti yaishambadzirwa munhu wese. Munhu wese waitoziva kuti vanhu vaakuverengwa izvinozvo. Kati zvinosvika kudzai kuti munzvimbo matogara isimon present vamwe vaverengwa vamwe vari kujamba ezonzani inokwayaendao. Saka zvinhu zviri kungoitwa private asumya kujeka kuti vari kuzvifambisa sei. Asi sticker ravari kutonama padhoo rakanyorwa kunzi 2020. Saka tichabvawo zvinzwisisa kuti 2022. Saka tichabvawo zvinzwisisa kuti zviri kurevei kana rakanyorwa kunzi 2022. Ino iri 2020. Saka zvinhu zvese zvinongoitika muno muZimbabwe hapana chiri chinechitetemavhe. Munomu tiri kutambudzika. Please, America dai yaikwanisa ka. Kungopa masanctions vese munangagwa necabinet yake pasina anosara vasatombobvumirwa kana kutombonosvikawo kuamerica ikoko vamboonawo marwadzirwo atribute abvanoke vegetable kaika 15 bond autana kane mashizha 4 saka ndinodyika ine vana mari yacho ndinoiwana kupi uku wacho chaivo izvozvi ndaenda unotarisa uku ndaona uchiita 270 bond ndinoiwanepi chinditengerawo vana ndiwane kubikira vana.
Saka apa manyoni.
Ndapi masanctions vane zanpiepa.
Manyoni.
Izvo zvinoramba zvino.
Pamira pakadaro muri kurarama sei imi nemhuri zuva nezuva?
Atisi kutokwanisa tinodya kamwe chete manheru chete zvetaimbo kuti tinodya kana makuseni. Makuseni acho flower yacho hatichakwanisi kuitenga. Yakurema kuti nditenge chingwa chingwa $10 ndinoiwanepi. Saka tikangoshingirira kwana upiwo kenekebhizi racho roro rapa 50 bond tamboita tichingocheka mbichani ndozvatakutoita.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo. Dai maikuwana mukana wokutaura neiyo hurumende maiti chii mukupedzisa?
Kutaura chokwadi ndavangosiya vamunangagwa tambozama kushingirira navo vachidzika kubva ndege kusouth africa pavakatizwa paya vachingodzika paairport ndofunga vanhu tatakamirira maimaonawo mavhidhio acho tatakamira kusvika mausiku vachingodzika muZimbabwe vakatanga kutaura kuti jobs zvichireva kuti chinhu chavaitoziva kuti ndochiri kudiwa nemwana weZimbabwe zvichireva kuti vaitoziva kuti mwana weZimbabwe wese haasi kushanda dai vaiziva kuti tiri kushanda vamwe vasingadziki vaitaura kuti jobs vakasvika vaitaura kuti jobs saka jobs racho ndirori here ratakutambura nhasi moravari kuti tiratidza kuti titaura tine nzara.
Aiwa mashoko makukutu tinokutenda imanyoni kunge manga mwene pano pachirongwa.
Due to the global coronavirus pandemic, we are unable to give you our regular programming. Nonetheless, enjoy the rebroadcast until we return to regular programming. Makati ra chirongwa chedu che live talk. Tine urombo kutati sikwanisa kukupa chirongwa chedu semazuva ose. Tiri kutukura chirongwa chatakambukupai. Silusizi ukuthi kase nelisi ukulethulela uhlelo njengensukwini ngenxa yesikhubeko ezingaphezulu kwamandla ethu. Ngakho ke siyaphinda lolu hlelo.
Lomlalelo ngilethemba lokuba usese khona Caroline Moyo.
Yebo.
Eh kunjani mama?
Yaphile njani?
Eh uzaxola ke umavi kade sakhuluma lomlalelo kade ubuqalile wena ungena endendweni yokukhuluma emsakazweni.
Naye kulungile.
Ye, ungapi womhlaba?
Hayi lapha South Africa.
Yebo vele.
Yebo.
Yee, ufuna ukuphathisa ngalophi udaba? Kule coronavirus, kulodzamara, kulama sanctions, kumbe olokho udaba ohamba ngalo?
Ah, ole coronavirus lona liyethusa kakhulu sibili ngoba hey, kampani yacabanga nje ningedwa ukuthi njengoba kuthiwa abantu laba balandiwe ngale eChina bayafika kusasa, asazi ukuthi kuzoba njani ngoba so far ama cases asereportiwe khona la asengu-17 singazi la angaziwayo ukuthi mangazi. Sazi siyathandaza nje kuphela ukuthi uNkulunkulu asizwele, kungabi kuyukuthi sibaleke ekhaya sesibuya lapha sesizohlangana naye lo corona. And then endabeni kaZamaria ngeyingene kakhulu ngoba yazi ukuthi thina silezihlobo labangane imideni yethu more than 20,000 ababulawa ngegugurawundi bebulawa ngumlangagwa lomgabe. Uyazi ukuzwisha ubuhlungu namhlanje ngilalela kuma-radio la kuma-TV kukhulunywa la ngoZamara kuphela umuntu oyi-1 kodwa kakukhulunywa more than 20,000 yabantu okungangokuthi abantu besindebeleni bona kabasobantu abangakhalelwa, cha kukhalelwa umuntu oyi-1. Shua yinto enzisa ubuhlungu kakhulu ukuthi thina ama-families ethu awanyamalalayo bephoselwe emigodini bedutshulwa besenziwa bonke ububi ababebenziwa akukhulunywa ngabo. Mina ngilakho ubufakazi obenziwa emndenini wakithi. Uyazi umhlobo wami ephuziswa amanzi 20 liters yamanzi ezithwele waze wayenza lokhu njani miscarriage, kodwa konke khona lokho akukhulunywa, kukhulunywa ngenifa yomuntu oyi-1 bewafa ubeyaphila asazi. Yebo kambe kangisho ukuthi ku-right ukuthi anyamalale, kodwa kungizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi kumanje sibizwa ngabantu abangafundanga, abantu ababalekela e-South Africa ngendaba zokuthi kasisebenzi phela ekhaya, kasi-recognizwa. So senze njani namhlanje ukuthi ukuhlatshela ingoma kaZamara A1?
Ya kuyezwakala yikho kodwa ofuna ukutsho namhlanje kuhlela.
Hayi, uyazi ukubuhlungu impilo esiphilayo, kanti mina ngifuna ukwazi ukuthi kungikhona kahle kahle isiphiliswa mpilo bani. Ngiyacabanga bengilalelela umama obekhuluma, though bengingazi understand kahle ekhuluma ngeshona, ekhuluma ngoTrump nama-sanctions ukuthi lawo ma-sanctions afakwayo why engafakelwa abantu bezanu-PF kuphela. Kodwa ngicabanga ukuthi mina bonke nje abantu ngithola bothamisa benja baya kobulawayo thina kodwa nje abahlali bakobulawayo khona ngalesimpini angeke uzuthole sithola imisebenzi kwampha hayi uthola sebe importa abantu all the way from emashonaland le bekaletha ngapha kobulawayo okubangele phela khona lokhu ukuthi thina sisuke sesisichapha sizahamba eSouth Africa sizodinga umsebenzi ongangokuthi uthola la eSouth Africa sengiqhathiwe ngisebenza kubo KFC kodwa uzezukupha nxa ufuna ukusebenza kuKFC kobulawayo kufunakala 5 levels whilst ngapha eGolini ngena nje ngingalayo leyo 5 levels kabayidingi ngiyazisebenzela nje kuhle kubangelwa kuyini khona lokho labona ukuthi ukumarginalize abantu kukunengi ekhaya kakhulu ukuthi ukukhethana ngemihlobo ukungenisana ngobuhlobo emsebenzini kunengi ngale eZimbabwe so nxa kunjalo bona bebona ukuthi konkhona angeke bekwazi ukuthi bephilisane lathi abasiyekele phela thina sizibonele ngokwethu and kumanje mina ngedwa nginje ngina more than 20 years ngiku-waiting list yendlu kodwa ngithe ngifika manje ngo-December into engiyibonile iyenyanyisa kakhulu ngoba akuselandlu okuthiwa i-onwa ngumuntu wesintwini kobulawayo lapha izindlu almost 95% sezi-onwarwa ngabantu ababuya all the way from emashonaland thina sikuma-waiting list asizitholi izindlu zangikhona la manje abantu bethu kusho ukuthi nxa bekhula bazabe sebehlalanga futhi ukuthi bazabe sebebhilonga emareserva or besebehlala ngapha futhi e-South Africa besibe sithethiswa kuthiwa asifundanga sibalekele e-South Africa
ye hhayi ngempela kubuhlungu okukhulumayo abale ndlebe bazwile labo kumele kuqondiswe khona umbiko lowu ngile themba lokuba bazwile asiyabonga kakhulu ngokuba kuhlelo lwethu
hayi ngiyabonga kakhulu
kulungile mama
hello caller hello caller
hello
ehe makadi yenyu
hello
hello mutauri sambijana turi kutaura nani
mutaura nani ari etomere
ehe muzvare etomere makadiiko
ndireto magadiniwo
eya tiri kutaura nemi muri kupi
ndiri kusouth africa kupretoria
ehe tipewo pfungwa dzenyu nhasi tine open mic munogona kutaura neiri mudandaro pari zvino kana kutaurawo kuti ikoko kusouth africa kwakamira sei muri kurarama sei zuva nezuva semadzimai
kuno south africa semadzimai tiri kurarama panguva yakaoma mabasa kunetsa kuna mabasa ndosina mapepa uri kushaya basa mabasa akunetsa maforeigners awandisa musouth africa mande zvinhu zvacho zvaoma kurarama mari yacho kana ukaiwana futi kuti uitumire kumusha kwacho inosvika isitiri mari yakakwana because inenge ini kungotorwa kutumira kwacho inotorwa uchiitora inotorwa paunozoichinja kwacho kumusakwacho haitengi kana chiro saka nguva dzatiri kurarama tiri kurarama panguva yakaoma
magara kwenguva yakareba sei imomo musouth africa
musouth africa ndagara nguva yatirebei ndakatakakwira kuma 2006 zvinhu zvazvichiri nani zvichakanaka asi tichatarisa maurire etakaita kuno kune pane zvinhu izvozvizvi haa zvasiyana kure chaipo pane difarendi yakatosiyana chaipo chaipo takaona kuno zvinhu zvichakachipa
asi munobva kanyi asi munobva kanyi here
halo
munobva kanyi here
ndinobva kwamutare chimanimani pachinja
aiwa pakanaka saka chitaura yenyu mazwi enyu ekupedzisira kuti dai hurumende yakateerera maida kuti vazwa kuti chiinyi
inini ndinongotisiwo semoyo wangu dai hurumende yakateerera yaigonawo kugadzirisawo mwoyo yavo kana kutsunungura pfungwa dzavo kugadzirisa vanhu kuti zviite zviri raiti. Ende zvine pfungwa dzacho ndai vakurudzira kana akadza zvavo dai zvaidzira. Zimbabwe yacho yaingotanhurwawo dai vanhu vachizvibvumira. Yobva yangotorwawo hayo kungoganhurwa ungoti vaiva kudhuze nekuZambia oenda ikoko. Wariwo kumtuze
nezvikaita here
ikoko kuti Botswana woenda South Africa woenda pamwe zvaitikirawo zviri nani.
Aiwa, tinotenda nepfungwa dzenyu dzisi eto muve neweekend yakanaka chaizvo. Mwari akuitirei zvakanaka.
Aiwa, mazita katenda.
Bye bye. Interesting concept there from my Ethel. She's calling us from South Africa. She says, things are so bad. You know, she's not able to cope because when you work and you get paid, by the time you actually receive your salary and you want to send some home for people at home to buy stuff, it's not enough because you have to pay whoever you're sending the money with. You're paying a fee. And then for the people, you know, you have to, if you're sending Malaysia, you're paying a fee. So by the time the money gets there, it's got no value. And then she came up with a concept that maybe the country should be divided and those closer to Zambia go to Zambia, those closer to Mozambique go to Mozambique. So I said, I don't think that can happen. Zimbabwe is a sovereign nation, so that is not going to happen anytime soon.
No, that's a suggestion.
Yes, she's free, you know, to give us her take.
Yeah.
Mm-hmm.
I heard one of your callers saying there is a census going on.
Yes, it was Manyoni. She's saying that something that is very fishy, she says, in her area is that there is a census going on, but they are not really explaining. But I understand we have a caller.
Yeah.
I'm not sure. Hello, caller.
Hello.
Hey, tukutora nani uye zvemuri kupi?
Kuma ofiso, mutora na ofiso ni umpoto na mkagone.
I think it's for UPJ.
Yeah.
Niyakuluma.
Niyakuluma, Amoy.
Niyakuluma, Evo.
Ehe, wenja anba?
Ah, nispirele.
Unga api wewe utuan?
Use Habron.
Use Habron. Indaba ise kutu nizinengi. Ule ama sanctions, yes, jezi so. Ule coronavirus.
Mea, ule wakule mpupi wudla, Evo.
Mpupu, yeah. Uti kakwenzweni lunga nani uhlupho lwangkona lukhulu okungakanani kule mpupu
ayi ngani liya phambili ngoba eyi into yenza nani nangegqile sokufikisela ku-2008 ukuthi emashopini uthinangwafika lutho ngoba lapho kuya khona siyabuya la makhiye epetrol lapho ngani kugcwele ipetrol iyahlupha nani vese siya khona ku-2008 ngini ngani sembona gakhona futhi vele ma uthole kwawadla lapho ku-green khona siyokhupha sebesithi hamba lapho kwamekhona iindawo zakhona zinzima
kulabanye abaseSouth Africa abathi bona abathumezela ngomalayisha kathi khona ngapho eBotswana akulawo malayisha abaya ekhaya elingabathumezela lempupu.
Amabhasi ayathumezela kodwa adura yona nothumezela indawo imali ngani ingcono ngani nothumezela igrocery. Kodwa imali abothatha yona leyana so ibathane futhi ngabuthengela enye igrocery. Abathumezela udura kakhulu ngoba uma uthi uyathumezela pa imali yokuthenga igrocery leyana iyothumezela ngayo futhi.
So ungangcono uthumezele kuyimali
ngothumezele imali ma mathumezele imali futhi uma kufika ngaye ngendlela impupu yakhona esihlupha kakhulu kuthi uma ihlupha vele yasidula ngoba impupu yasithengisa sivele ngaphandle kwamazwe angithi
yeah udaba lezitsheziso zenotho ezethulelwa iziphathamandla zeZANU-P F ulubona njani ngimelela ilokhu
ngabe bayengeza ngabe kuya ngani ngabe vele ndlenge bavayeni uma kuphuma kwapha eZimbabwe kayekoparaba ninendlela esifa kanye ndlala bakulwa imikhuhlane izifo lezi ngoba esihlobo zesifa izifo bakubona ukuthi kunzima njani into abayenzayo ngoba nama besithi batshele ukuthi abakwenzayo kulungangabona vele abazwakazi so ngabe yini ngabe vele abayengeza ngabe sengithi vele ningasaphumi khonapo
mihlalani khonapo.
Ngathi simbona yena vuyo nimigwayini, usegwayini, nasikhala ngempupu yokuthi usegwayini ngathi. Uthi sewugwayini.
Coronavirus ke. Lizo njani kona ngapo ngasebotsona.
Hey coronavirus mangane babu ngaba ngcono. Angeke babambe kangaka angithi bathisithelane imali ni wambona ngane babu ngane ushothe imali angibasebenzisa kakhulu isatic man. So ngane manje babu singasevika kakhulu coronavirus.
Ingxenye singasindi.
As you have seen them, only turn in my years and Bapes, I've seen them. Imani, I've been up, never said this is Bapes. But who's trying to be tweeting about the man? I didn't have a phone you be.
I saw you like a cool boy. Really long, Elise.
Hello,
caller.
Hello, Maradi.
It's what the troops are, Nani.
Gladys.
Oh, yes. Vanga vari ku WhatsApp ava hi watino kuchingamidza ishuwa. Kwakamira sei kwa muruko sisi Gladys?
Kuna kundiri zvangu pamakapana apa turwadziwa neupenyu muSouth Africa.
Tsanangura itinzwe semadzimai hazvii zvamuri kutarisana nazvo zuva nezuva.
Semadzimai isusu tinenge tichishandira vana manje zvinorwadza kuti unomboshaya mari vanombokunyima mari ini ndakatarisana nedambudziko rokuti dai ndaona mari ndatumirawo kwaupfukumba ndachengetawo vana saka kuti vana ndisingazive kuti vana vanenge vachidyei upenyu hwechikadzi chaiwo chaiwo hwakaoma kusina baba mukati isi tiri kuchitika kuti tinochemerawo baba vedu vekuzimbabwe uku tobatwa mapasi nemapurisa eZimbabwe vachitirova vachityora makumbo hatizivi kuti tichachemerawo kupi kwatochemera.
Tombotarisa hedu dambudziko recoronavirus rakamira sei imomo muri kuudzwa zvakakwana here uye vari kumusha hamusi kutyirawo here kuti mataura imi kuti vana vakasara kumusha nezvimwe zvakadaro.
Moyo izvozvo yakatomira green mavelas moyo yakatomira kuti chirwere ichocho chikabata vana kwatinonorapisa kwachona ndokupi hatina kwakunorapisa kuti utakure mwana wacho muendese kuchipatara mari kuti anodyawo kuti upote uchifamba uchienda kunomuona ikoko mari yacho haisi kubatika saka isusu tochendera kupi takutsva kudumbu takutsva kumusana.
So dai mai wana mukana wokutaura nehurumende maiti makatarira mararamira muri kuita murimo muSouth Africa semadzimai nezvimwe zvamuri kutarisana nazvo shuviro yanyu isiyo ndei.
Aiwa shuviro yedu dai tukungoti dai vamunanga goka vagadzirisa nyika tadzokera kumba tichinogara nevana zvakanaka tichionawo dambudziko ratinenge tichiyana nevana kuti vana taurawo amai tolo zvakati mwana wangu inini mari hazvii wana ngatiende pamarikicho tonorikichira zvino kumarikicho kutokwacho hakusisina kune rikicho rokuti tirikichire vana hurumende iyi aiwa dai yambopowo vana vechidiki mukana kuti vagoona kuti nyika yedu ivandudzike.
Aiwa tinotenda chaizvo sisi Gladys tafara kuti mawanikwa imi muchibva uko kuWhatsApp kuomba mauya kuno kuFacebook. Ticharamba tichikufonerai pano pachirongwa ndechenyu muve neweekend yakanaka.
Aiwa tokutendai zvikuru rambe munesu.
Okay, bye bye.
Hello kola. Nyapila kunjani?
Ya
I think that's the question.
Umuntu ena malaka unyawunya emhlanje zaphela ekumhlungu kakhulu. Right, ufukhula indaba yama-sanction. Yabona mina America bayawazimisebenzi kahle kahle. Ngani ngisho njalo ngoba ndiyathesi bathi bayesaba ukuwafaka lawo malori. Abantu abaningi lapho bafuze befake lawo ma-sanction afana lo ufake lokhuluma lo mgwadi lokhuluma ufuna i-sanction kunomo wawo rayitar. Uthuma ufuna i-sanction. Uzo mbalashi nkomo funi sanction. Na kani ya kune nga wanjani. nani to njani alimezalo wakona ngati varopi mshaba ya wana varopi AEAU nisatani ya wana ayo lopa si jenika sabo tunasali mwoyo na wanyo wanjara njara yele kurume lewa ngati vaa vada lewa zine nkukule nji nisamba nani iye luto uto shio mtu wana nani uya lengi zine ngati ije fute mpupuwele ushiriki mwe umu yonite yuwa yuzani zanke chula mfandi sasa le chumari kani mtula Babona ngati America itodala ibone iyenza eAmerica yakubona. Bawo yanusana nathi uyabulala abantu futhi uya promote uba ekhanda lesengu ambassador. Kodwa nawo umhlanje bekhela umntu abamasocha abulela abantu. Amhlanje umgwadi uthiwa eAmerica izonda iZimbabwe ngani ngani ngani. Mina ngithi ngakuthiwa iAmerica lalela bakhuluma njengabona befaka ama sanction. Umuntu njengomuntu lwa mina ngihlale endlini sale khiphela pha. Nakhona umzimbabwe uyazakala umuda lwalo ukuthi ligebengu izintoni bayakwazi amakoloboziesaeleni kutshaba abantu ngikumfula huye umuda bayakwazi makhuluma kazinto sephakandikweku uyayazi ingakalintu umuda kushaba abantu uyakwazi like iamerika kayinikeza isanction umuntu ongazakwadizi isanction mina ngithi iamerika kayifaka ama-sanction yabona ngesasembibhufisami mina kubathokaza amaphili
Coronavirus. Liyozisisa kanjani?
Entweni lezi ngasamba abendawo nemalondo yawo abendawo. Sethe ukhuluma ngomuntu othethele ukuthi bathola uPeter Malizwe utholakalelawo nabesephethi. Into lebuhlungu yabona kakhulu nje lapho ukuthi ikhaya ngabe ngoba nje yabona amazwe nje ukuthi ngafika la. Kuye manje inandi ube nje ukuthi ake ngathi futhi libe ngathi banendije ukuphozisa bane mafacility right. Ine khaya ukuthi bakithi ungangena lo mkhuhlane yazi asithandazeni ukuthi ungangeni njalo sibe ngomakotha ama-temperatures abangathi ayizani njani ama-temperatures ayikakhulu ngalapho nje abantu yasebenza lelo khaya kushisa ungangeni ube ulala okanje bakithi sisathelela isitofu yaphele ekhaya bakithi ekhaya akunampilo ekhaya lelabo akunampilo kuyophila bona bona abantu abazafulaya be-china bekuquarantine e-china
Abantu
ngaphile ekhaya ngazibe eChina usidele ekhaya kodwa abasashina abafakwe beze ubuhlungu kakhulu anifane nathi nabo
kulungile baba
bye bye.
Mr. Nyoni there was saying the sanctions should be actually increased.
I think Manyoni also
the list.
Manyoni also said the same thing before she spoke about the census, which is currently underway, but Tini Papori Gaitin Brenda for Facebook page, you do your VOA Shona, Atina Kukanga Nwai Pana Isaac Tongoma, Arkuti, Drukunoku Willows, Ku DRC, Indifoni Rain Vice Number Zaki, Richard Karikoga, Aripana Arkutaura, and Kona Pana Terence Narwans, Indifoni Rain Vice Number Zaki, Evarista Tuli, Isa Number Zaki, Stanford Taruinga, Tawanda Peter, Arpano Primo Destiny. Anzi, please, Musharu kwandifonere iwo ndiri kuno. Bethel Chikwiri, aripano Bethel, tukweza kufonera uri pa plus 44 apo. Timbonzwa uti pa UK, apakamira sei, regaiti kweza kufonera Bethel, aripano pa live feed yedu. Tawanda Peter Munyuki, anzi, namba yangu iyo, ndo vaisa namba zake, asi tushambu iza utisibati Bethel. Asi ndineva mwe Priscilla, angari pa South Africa, na My Lincoln, varipa South Africa, na Mambo Kazi, varipa South Africa, vese vanga varipa WhatsApp wachikumbira kuti vapinde pachirongwa chedu saka tirikuedza namba dzenyu uyezve musanete kuramba muchidzoka pano pachirongwa nekuti tinoziva kuti nhare dzinombotinetsei nguva nenguva asi shuro yedu ndeye kuti wese anenge anyora namba dzake ipo pano tigowani kwa tichikufonerai sekutaura kwatiri kuita nhasi tine gango tanga tiri kutarisa isu mamiriro akaita zvinhu munyika kuti imi kwamuri ikoko munogona kunge musiri muZimbabwe muri kurarama sei nyanya madzimai tatu kutarira zvakare zvirango zvakatemerwa vamwe vaviri vakawedzerwa neAmerica nezuro uyezve vamwe vachibviswa taona vareka ukonde vabviswa pasanctions list apa nevamwe vakashaya vanga vari mubato rezano PF vawanikwa iyo vachibviswa palist iyoyi saka pindai muchirongwa tiwanikwe isu tichionesana kuti muri kuona sei zviri kuitika izvi asi Bethel Chikwiri tiri kuedza namba dzako kuti tiedze kuti tinzwe kuti kwakamira sei kwamuri ikoko uyezve tichida kungonzwa hedu kuti ndeapi mabasa amuri kubata uyezve zvii zvamuri kusangana nazvo semadzimai PJ.
Yeah, silusizi ke ukuthi ikhasi lethu eleVOA indebele enkundleni yokuxhumana yokukhulumisana yeFacebook ayisebenzi kuhle kulokhu kusalungisiswa yikho ke kodwa ke lilakho ke ukuthi lingene kuhlelo libukele ngoba sisheyile ikhasi ele Studio 7 yikho ke ulapho elingasithola khona lichiye inombolo zenu zocingo khona lapho kulabaningi abalobele khona lapho ekhasini le Studio 7 abathi basibukele besendaweni ezihlukeneyo zomhlaba kulo email da kundishora uthi good evening I'm watching live from Centurion South Africa Watson Dliwayo Urufaro Tenia Moyo uMalvin Panganayi ufakile inombolo zakhe zocingo uFiso Moyo sike sakhuluma laye ubefakile inombolo zakhe ukhothi nimpemi khothi ukhona laye uthi ufuna ukuthintwa ngocingo kodwa kasazi ngemizuzu yona le emihlanu esisele Charles Zika uthi call me Tsigai Aubrey Round Hans ndifonele gift kandenga uthi watching from Toyando Elimpopo province Limukeni Kumalo uthi ngilimamele ngise Johannesburg into zakithi asazi zifunani only God knows kulomlaleli njalo uBoaz Njaya Guru uthi hatili kunyepa muri kurwadzisana masanctions amuri kukumbirai.
Vazhinji PJ, I know a lot of people, you know, they've come up to say my sanctions are akakumbirwa nevamwe zvakadai zvakadai saka inyaya inogara ichitaurwa asi I think pane nyaya dzakanyorwa ne you American Zuru pane statement yavo vanyora ipapo kuti vanenge vari kutarisa zviri kuitika munyika kuti kodzero dzevanhu dziri kuremekedzwa here vari kutaura zvakare kuti nyanya pane zvakaitika zviya zviya pakapfurwa vanhu mushure nesarudzo ndo zvimwe zvavanotarisa kuti izvi zvakafamba sei vanhu vaifanira kunge zvakadii uyezve kana paine Mohlante report iye yakabuda PJ that Mohlante report what action was taken after that those are some of the issues that they are looking at but I know there's a lot of argument especially on social media about the issue of sanctions
yes some are for the sanctions some are against the sanctions and some are even advocating slow mlalelo khona ecingweni siyakwamukela kuhlelo
yebo mama
kunjani baba
uyaphila njani ndani
sikuthi usithinta ngocingo ungaphi ke komhlaba
ngisaborona ngitangazitha
impangazitha
yeyo
chono sokusele imizuzu emithathu kuphela kumbe emibili vele
awu bazithi
hey umbono wakho
ngoba ngokuthi ngamasishani nje
uthi
phakozanya ngishayile mama lo ihlombe kade khuluma kaKhesu esindebelini ngokuthumba kwabantu ngibona ngani ngangaphuthi ngamafichane ngoDzamara ngibona ngani umkaDzamara ngawuyaboniswa nje kakuhle abantu abaxotsha kuzano baphuma nomgali bahlangane labo azishushane nabo bazamtshela ukuthi umkakhe bamzangaphi ngoba nithi sebazondelana bese ngikhangela ukuthi umama lana ukhulume ngokubulawa kwamaNdebele ukuthi 20,000 kukhala ngoDzamara kodwa kule 20,000 athi ukuthi abangakithi bona eyakithi siyayazi ukuthi indaba enkulu kakhulu elabantu abaningi njalo mina ngakuzama ukuyilalisa yena engumbulali phakathi kwayo esebenzisa abantu bakithi abathengayo yikho bengisithi ngiqinisa abantu bakithi ukuthi bantu bakithi thina leli daba sesisuseleni lona ngokumnaka kwangathi kusukise ngobuzambulu uvala nje ngokuyimbulali abantu besindebeleni ukuthi sikhangele ukuthi sekuzivuka sithi uhulumeni uzasungisa phela kuthanga ukukhulumeni silombulali ongumnankakwa ochile ngurobert mgabelezano yikho kasizame ukuthi khona singenene emathoyleti sifulasheni uvalo sithini okungasekusayo ukuthi silungisele ilizwe lethu elikamthwakazi
kulungile baba
yikho lapho esizashuza khona indaba zethu zokubulawa kwethu
hayi ngiyabonga kakhulu mpangazi.
We want to take this opportunity to thank all those that were actually on our program today. We had an open mic, and I'd like to have a special mention, especially for the women that came from WhatsApp. I would really, you know, appreciate you having come in and contributed your views on the issue. Please don't forget that we do this every Thursday, so join us. I'm Marvelous in Tanzania. We're in Washington.
You know, practice is to remain.